mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukati mezvora nhasi vari kudzoka zvakare mukati medare musine nyaya yavo yekutanga yavakapomerwa gore rapera mushure mekunge ivo vati vaabductwa hurumende kati hamuna kuabductwa saka takukusungira yekuti maburisa mashoko ekunyepa.
Vazvare Joana Mamombe naCecilia Chimbiri avo vakabuda mujeri rechikurubhi usiku hwanezuro vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi china.
Vaccination against foot and mouth disease hatirambi kuti tinyore disease iriko nokuti ine macycles akawanda ende inouya yombotiza kana maconditions achingaita environment ichingaita kuti inge ichiburikira pamombe pachipfuwo.
Mombe dzakawanda dzofa nezvirwere zvisiri kunyatsonzwisisika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi vanongove chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevana 1574. Vanhu makumi matatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nechimwe chine makumi maviri nevatatu 461,023. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevanomwe 38,357. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana masere ane gumi nemumwe 35,811. Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vave kudzimba dzavo mushure mokubudiswa mujeri rechikurubhi nezuro usiku. Umwe wemagweta evaviri ava vapaida Moyo Saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 pavabva kuchikurubhi kuti Mamombe naChimbiri vachamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi china pamusoro penyaya yavari kupomerwa yekuti gore rapera vakataura manyepo ekuti vakange vapambwa izvo zvinonzi zvakasvibisa zita rehurumende. Tabata vaSaurombe kuti tinzwe zvizhinji.
Joana naCecilia vakapiwa ivo bill kudare High Court panyaya yevanga vari kunemerwa yekuti vakaungana ivo munguva dzecovid mushure mekunge vaadresa media panze pedare remajistrate court. Vari kubuda ivo kunopa rutsigiro kuna vamakomborero aruzizi zvakasakisa kuti vasungwe nemapurisa vanga vagara mujeri kwemazuva anokwana yokuita 62 kana kuti 2 months vari mukati metsongo. Saka dare raikoti vakavapa bill nezuro kwatakazokwanisa kuti tiende kuchikurubhi tikanovakasira mukubuda kwavo kwavo vari kuita mukati metsongo.
Saka pari zvino vari kupi?
parisi nuvari kuzibadzao ndukwa waku tungwa wari vachiri mukati mematarizi mosha kwari kuenda kuti vanotungwa pamosha dzavo dzavari kuninirwa nestate
ko utano hwavo vese hwakadini
sekuziva kwamunoita Johana anga asiri kunzwa musha akatombeswa kuchipatara ari mukati metirongo saka vanhu vachiri kutaswa nana chiremba sekuziva kwamunogona muchiita kuti tirongwa isi nzvimbo zviri kunzvisei kuti vanhu vagare saka pautano hwavari kutaswa nana chiremba kuti vaonekwe kuti vakadini uye Johana achiri kuti atariswe mushure mekunge arwara masondo maviri apfuura
chamatarisana nacho iko zvino izvi ndechipi uye ndezvarini
vasiri mukati medare mukati mezora nhasi vari kudzoka zvakare mukati medare muchine nyaya yavo yekutanga tanga yavakapomerwa gore rapera mushure mekunge ivo vati vaabdaktwa hurumende kati hamuna kuabdaktwa saka taakukusungirai kuti maburisa mashoko ekunyepa yekuti maabdaktwa ari kusimbisa hurumende saka ndonyaya iri mukati medare iko zvino iri kuti parurwe asi pane nyayawo dziripo dzizvavazvava zvinotanga zvaitwa nyaya isati yatanga kutongwa imwe iri kusakasira pakuti mutonga ari kutonga nyaya iyi semagweta tiri kuisa pamberi pedare kuti haasofanira kunga aripo mutongi iyeye nokuda kwezvakambobuda mumashure saka ndo dzimwe nyaya dzichiripo dziri kuda kuti dzipirwe mutongo padziri tozoona kuti zvinofambira mberi zvichienda nekupi
avo vange vari umwe wemagweta anomirira vazvare Mamombe naChimbiri vapaida mwoyo Saurombe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chisiri kunyatsonzwisisika chinonzi chiri kuuraya mombe mumatunhu akawanda enyika izvo zvinonzi zvave kuita kuti varimi vakawanda vagare vakabatiraura mumaoko vachitya kuti chirwere ichi chingangovavharira matanga avo izvi zvinoteverawo mashoko ekuti varimi vakawanda mudunhu rechirumhanzu Zimbabwe vari kufirwa nemombe nekuda kwechirwere ichi icho vamwe vari kufungidzira kuti chingangove January disease mumwe murimi anonzi akatorasikirwa nemombe shanu mukati memazuva maviri izvi zvinonzi zviri kuitikawo mune mamwe matunhu muMidlands mekare kumasvingo kumashonaland east nekumashonaland west asi nyanzvi dzezveutano hwemhuka vazivaishe zhohu vanove zvekare munyori mukuru wesangano revadhumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vanoti kunyange hazvo chirwere chiri kunyanya kubata mombe nguva ino chiri chefoot and mouth hazvivashamisi kuti mombe dzinogonawo zvekare kunge dziri kuurayiwa neJanuary disease sezvo chirwere ichi chichigona kungomuka kana mombe dzikaita zvikwekwe ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri
izvozvi izvi tiri mubishi Department of Veterinary Services riri kuburitsa vadhomeni mavaccinators ari kupinda mumasango tine masvingo province yakatoburitsawo vashandi vari mukati menzvimbo yemwe nezi nechiredzi kuedza kuvaccinata asi iyi vaccination against foot and mouth disease hatirambi kuti January disease iriko nokuti ine macycles akawanda ende inouya yombotiza kana maconditions achinga aita environment ichinga aita kuti inge ichiburikira pamombe pachipfuwo inogona kubudikira asi pari zvino izvi yava ne katingati isusu kanzira katakaona kuti kanobatsira kakati improve way kakawedzerwa pakutitirwisana nechirwere ichi kakavandudziwa madipping services edu varimi vava kudhibhisawo zvipfuwo zvavo zvakaringana pamwedzi mumwe chete
ndeyapi mamwe matunhu ari kusanganikwawo nematambudziko ekuti varimi vari kufirwa nemombe dzavo nezvirwere zvavasiri kunyatsonzwisisa kuti chirwere chipi
mashonaland west zvakare tidori nevadhomeni vatoendawo kumasango kunoitawo vaccination program iyoyo vakatarisana nokudzivirira zvirwere zvinganetsa zvakafanana nefoot and mouth disease pavo zvavarimi vedu. Pane mishonga yatakambinge tataurira varimi pauri kuru yatakaita yakafanana nana Butajex, Butacam, inogona kubatsirawo kuti varimi vagare vainayo vachibatsira kuti vadzivirire zvipfuwo zvavo kubva kugenuary disease. Ichi chirwere chinouya nenguva chichiti kana chinge chauya chombotiza nokuti chine macycles pachirungu akati wandei. Asi pari zvino takawedzera, takaimprova nzira yatakanga tichidhibhisa nayo zvipfuwo zvavarimi vedu. Varimi vava kuwana dhibha nenguva yakakwana nenguva yakafanira zvokuti izvozvo zvoga zvinogona kutibatsira.
Imiwo muri kubatsira nenzira dzipi varimi kuti vasanetseka nekusangana nematambudziko iwayo ekufirwa nezvipfuwo?
Varimi vasanetseka zvakanyanya isu tiripo. Isu tiri kuti varimi vanenge vanetsekana vakawanda ngavatarise venhu veterinary services vadhumeni vedu vezvipfuwo vakamirira kubatsira varimi vedu nenguva yakafanira. Kana vachinge vaenda ikoko vadhumeni vavo vanondovona vondoongorora voona kuti chingava here chigwere chegenuary disease, nokuti izvi zvinogona kuita kuti murimi abatsirikane kuziva ramangwana rezvipfuwo zvake.
Avo vange vari vazivaishe Zhou vanove zvakare munyori mukuru wesangano revadhumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network ZESLI vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inyatsoita nemazvo urongwa hwekuganhura matunhu kuitira kuti sarudzo dza2023 dzisazoite mutauro. VaMakoni vanoti zvakaitika muna 2018 zvokuenzanisa uwandu hwevamiriri mumatunhu mashoma neane vanhu vakawanda hazvifanire kudzokororwa. Vari kukurudzirawo vanhu kuti vanyorese kuvhota. Mumashoko kuvatori venhau, mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile Silaigwana vanoti kugadzira miganhu kunotora makore maviri uye vari kuzviita muzvikamu zvitatu. Chikamu chekutanga icho chakatotanga ndechekunyoresa vanhu. Chikamu chechipiri chinenge chave chekumbogadzira miganhu nevanhu vanenge vari mugwaro panguva iyoyo, uye chekupedzisira chinenge chave chekugadzira gwaro rekupedzisira rinozoshandiswa musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMakoni.
Nyaya yekugadzira miganhu iyo inodaidzwa muchirungu kuti delimitation inyaya yakakosha zvikuru, nokuti ndo inozoita kuti tizive kuti matunhu kana kuti maconstituents nemawards anenge akakura zvakadini. Nokuti zvinotarisirwa ndozvokuti hapafani kunge pane musiyano yakanyanyisa zvikuru mukubva mudunhu rimwe nerimwe, muconstituents imwe neimwe, kana kuti muward imwe neimwe. Takatarisa isu chiinda muelection ya 2018, ongororo yakaitwa yakataridza kuti matunhu kana kuti maconstituencies aya pana akawanda anopfuura 106 kubva maconstituents 210 akanga akasiyana zvakanyanya mumanhamba evanhu vanonge vari muconstituency imwe neimwe.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Tikapaso muenzaniso. Constituents huru yanga iripo muna 2018 elections yakaita seHarare South. Harare South yanga ine vanhu vanodarika 76,000 mavota. Totarisawo zvakare kuti constituents yanga iridikisa yanga ine vanhu vakaita sei. Yanga iri Gutu South yanga ine vanhu vanosvika 14,198 mavota. Saka zvichireva kuti maconstituents maviri iwavo kunyange zvazvo vakasiyana pamanhamba, vamwe vakawandisa, vamwe vari vashomesa, vese ivavo vakanga vano mumiriri mumwe chete noumwe chete.
Izvi zvinokonzera matambudziko akaita sei?
Izvi zvinozokonzeresa kuti pasava nevanhu vakawanda vanenge vachitadza kuwana umiriri hwakaisvonaka. Constitution 76,425 vanhu, mutungamiri wayo kana kuti MP wayo anogona kutadza kuti akwanise kusvadza zvido zvevanhu 76,425. Asi uyo ari kuGutu South kune vanhu 14,198 anogona kunge ane nguva yekuti azadzise zvido zvevanhu ivavo. Saka tinofanira kunge tine maconstituencies anoenderana kuitira kuti umiririri hwacho hunge hwakafanira. Totarisawo zvakare zvakaitika kuMount Pleasant Heights uko.
Kwaakaitika dambudziko reiwo?
Takaona kuti Mount Pleasant Heights zvinova iri muguta reHarare yakapatsanurwa nepakati muna 2017. Zvakazokonzera kuti vamwe vari Mount Pleasant Heights vange vari kumaconstituency emuHarare muno asi vamwe vachiendeswa kumaZoe South. Chinova chinhu chinoita kuti vamwe vane mainterest akafanana vashaye vanovamiririra. Uyezve chakakoshera delimitation iyi ndechekuti izvo yakagumisira kuita kare kare.
Igore ripi rakapedzera kugadzirwa nyaya yemiganhu?
Mabhaundari emunyika muno akagumisira kubakwa kana kuti kudhirowewa muna 2008. Shirova kuti takaenda kumaelections muna 2013 nemuna 2018 pasina kugadziriswa mabhaundari iwawo. Zvinovanhu zvakakonzera kuti muve nouwandu hwakasiyana kubva muconstituency imwe neimwe. Saka zvakakosha zvikuru kuti mabhaundari aya agadziriswe patsva.
Murikurudzira kuti vanhu vaite sei panyaya yekunyoresa kuvhota?
Chirongwa ichocho chichiitwa, tinokurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota. Nokuti kutizoziva kuti muconstituency imwe neimwe mune vanhu vangani, zvinenge zvichiteverawo kuti nzvimbo idzodzo mumatunhu imomo vanhu vakarejista vakawanda sei.
Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, mumiriri weUnited Kingdom muZimbabwe amai Melanie Robinson vanoti vanofara zvikuru kunzwa kuti vazvare Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri vape kudzimba dzavo mushure mekupiwa mikana yokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 apo makadi zvenyu mese munotipa nhau dzechokwadi. Ndinonzi mai Mashiri ndiri papolokwana apa. Ndiri kungoti vamunangagwa dai vati vurobho tatadzokera kumusha. Asi regedzai nditaurewo zvangu panhau yeCovid. Panhau yeCovid, hama dzangu dziri muZimbabwe, please tambirai vaccine. Chirwere chekorona chinouraya. Upenyu hausi hwavamunangagwa. Upenyu hausi hwachamisa. Upenyu hausi hwaani cheriwo zvematongerwo enyika. Upenyu ndehwako iwe nemhuri yako. So ndiri kutaura kuti ini ndakachirwara chirwere ichocho chinorwadza. Nguva yataakuenda iye, please ngatizvidzivirirei. Handei tinobayiwa. Zvokuti yakabva kupi, yakatorwa nani, hazvina basa. Handei tinobayiwa, handei tinozvidzivirira. Tese tese nemhuri dzedu, handei tinozvidzivirira, please handei.
Pamusoro yekutaura nyaya dzedu dzokuti dzokere kunyika kweduwo, asi zvinhu zvacho zvakaoma. Covid yacho zvakaoma, kuti nyika wazi kufamba kuti tidaro tidzoke kunyika kwedu zvinongotirwadza kuti tigare kunyika yevamwe zvatirwadzawo isusu tiriwawo kuno ndiri kupictoria zvatirwadzawo zvatirwadzawo kugarawo kunyikawo yevamwe watifanira kuti tishandirawo nyika yedu asi zvatongotirwadzawo ndokuna hangu vatozvifarirawo COVID.
Mangwa maswera seiko maswera seiko vachamarare pastudio 7 ini ndinonzi Gary ndiri paPretoria South Africa. Ndinonzwa kurwadziwa zvikuru nezviri kuitwa nemapurisa izvo vari kumisa July 31st movement kuvamisa basa kuti hanzi vanosungwa. Hazvina kana nenidhi yekuti mapurisa anga achinotifaiwa izvo. Vana chinotimba pavaienda vachinokirina vaimbomiswa here? Zviri kungoonekwa kuti vanhu vari kuda kuita move forward nemovement yavo yethe 31st July movement iyoyo. Ndosaka vari kuvharidzirwa kuti vasaite basa rakanaka iri. Kuklina hakuna need yekuti kunoda kunotifaiwa mapurisa. Wava musangano here yaHarare here inonzi inotanga here inotifaiwa mapurisa kunzi kuda kuitwa Harare. Vanhu vari kubvisa marara. Handi ndo yatinoti community service iyoyoyo. Dai vangari bvume vakwidza nyaya yavo kumatare edzimhosva kuti vanzwe kuti pane mutemo here unovarambidza kana kuti unovasungira kuti kana vachida kuklina vange vachitanga varipota kumapurisa. Ndozvandinokumbira ndozvandiri kufungawo nazvo izvozvo. Maita basa munoita basa zvikuru vanhu vestudio 7 nekuti panhau dzechokwadi.
Mangwanani akanaka vatanonoka hwande nevamwe vose vandisina kutaura nemazita avo. Tinoti kwamuri mamuka sei? Hai, ini ndamuka zvangu ndiri pano paMozambiki pano. Zvinondishamisa munyika yeZimbabwe. Chinhu one. Zvakaipei kuti vanhu avo vari kugadzira dhorobha reHarare kuti rive rakachena? Zvinoreva zvekuti Zimbabwe kana haina chai chai zvaicha zvizi. Murusunge vanhu vari kusunge vanhu vari kuchenese guta kuti rive zvakanaka. Zvinoreva kuti true mapurisa achiwo futi. Chionesi mapurisa eZimbabwe ka vamapurisa vepolitics zvekuita havacha zvizi. Kuti chaizvo chaizvo kuvabvunza kuti zvamuri kuita munhu havazvizi. Kubvise honye dziri kushupa munyika kuzi mwakaipa. Ndochidofu chisikaiti ichocho. Tarisai nhasuno vari kuti maticha vasahora kuzi ticha ngahore mari yemunhu yelebha isina nechainoziva. Asi ticha munhu unosimudze nyika asi nhasuno vatouraya dzidzo. Zimbabwe ndiye chava pasi pasi maererano nezvedzidzo ngenyaya yeumbondi nepolitics isina zvayakatarisa. Iyo hurumende iripo iyi zvairi kuita chaizvo chaizvo haichatozvizivi because inoziva kuti vanhu varipo havasiri vanhu vayo. Nhasuno moti maticha anohore mari isikashandi. Ndititicha unofanira kusimudzira nyika yeZimbabwe. Mwari ngaapindire. Asi zvakafanana Mwari unopindira futi pane vanhu vanozvibatsira. Vanhu vari kuvhota hamupana zvemavhota. Saka zvipo zvevanhu vaona ngezvei? I'm so sorry for that.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bodi rinoona mafambisirwo anoitwa basa nekambani yeFacebook nezuro rakatara kuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vamboramba vakamiswa mukushandisa social media yeFacebook kweimwe mwedzi mitanhatu. VaTrump vakavharirwa Facebook yavo zvichitevera mhirizhonga yakaitwa nevatsigiri vavo musi wa6 ndira yakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu. Facebook nemamwe makambani esocial media akashorwa zvikuru zvichinzi akange abatsira vaTrump mukupeshedzera mhirizhonga iyi uye mukushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemunambudzi 2020.
zvichitevera mashoko abudiswa nebhodhi reFacebook yekuti vaTrump varambe vakambomiswa mukushandisa kwavo Facebook. VaTrump vashora makambani esocial media anosanganisira Twitter, Instagram neGoogle nemamwe vachiti makambani azere huori uye anombunyikidza kodzero dzevanhu achirambidza vanhu kutaura zvavanoda vakasununguka izvo vanoti zvinotyora kodzero dzevanhu. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaTrump vanogona kutukirira havo makambani akaita seFacebook sezvavari kuita, asi hazvina zvazvinobatsira sezvo vachiramba vachiita zvakakonzera kuti vabviswe pamasocial media iwaya.
Vanopa advice kune Facebook kuti iwo vaTrump vasabvumidzwa kuenda paFacebook kwemwedzi mitanhatu, asi vakumbira kuti weFacebook wauye nepolisi yekuti vanhu vanobviswa sei paFacebook, nekuti vari kutiwo mukabvisa vaTrump ko vamwe madictators ara munyika dzese dzakasiyana-siyana munhu waita sei, munhu wabvisawo here? Saka hanzi ngakuye nenhike matanho masteps ari clear anoratidza kuti ko vanhu vanobviswa sei paFacebook. Asi kwazvino watiwo nhike vaTrump ngava wasabvumidzwa pakuya kuFacebook.
Pane zvikonzero zvavapa here zvokurambidza vaTrump kuti vadzoke paFacebook?
Iya, ngekuti vaTrump havana kuratidza kuti wachachinja here, ngekuti vakuramba vachingotaura zvinhu zvimwe chete izvo zvakavabvisira paFacebook. Saka hanzi hapana chinoratidza kuti wachava munhu mutsvene, munhu ano tera mitemo. Saka hanzi ngekuti havana kuregisa izvozvo, saka hanzi ngavarambidzwewo kukuva paFacebook.
Hazvityori kodzero dzavo here zvokutaura zvavanoda vakasununguka sevamwe vagari vemuAmerica?
Aiwa, Facebook ka yonzi private property, you know. Chinenge chitoro, kana mune chitoro mune maruramiro ekubvumira kuti anouya muchitoro umu ndiani, asingauye ndiani. Vanhu vazhinji havazviziwo izvozvo, ngekuti vanofunga kuti haa inzvimbo yekutambira vanhu, munhu wega ega anogona. Aiwa, Facebook iprivate property, pane munhu anomuridzi wayo, ine muridzi wayo. Like kana mune mota, imota yenyu, hazvire kuti munhu yese ada kupinda mumota yemunhu anopinda.
Pane kwavangaenda here kuti varwise zvatarwa izvi?
Havakwaniseka. Kana ukaenda kumakotika havazobudirira ba, ngekuti dare renzimhosva haringati pinza munhu mubhazi mako iwe usingadei, ngekuti private property ka. Hongu anoti ane mararamiro ekutaura, asi weFacebook ane mararamiro wekuchengeta zvinhu zvavo mapona. Saka makota achazoona kuti uyu ane mararamiro akakura ndeupi. Panyaya iyoyo weFacebook wane right yekudzinga kana kusadzinga munhu. WaTrump wasi munhu wekutanga kudzingwa kuFacebook. Kune vanhu vakawanda chaizvo vakadzingwa kuFacebook.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri, avo vakabuda mujeri rechikuru B usiku hwanezuro, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi china. Mombe dzakawanda dzofa nezvirwere zvisiri kunyatsonzwisisika. Zimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuita basa rayo nemazvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.